Magweta aya aratidzira kubva pamudzinda we Law Society of Zimbabwe kusvika kudare reConstitutional Court achiti asi kufara nezviri kuitika kumatare dzimosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira, vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa. Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushungurudzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa. Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa. Mhosva reJesse Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchichiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Nekaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo, munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uye zvese zvinoitwa zvinoitwa kuzvatiaa zvinoitwa maerana nemutemo. Tikatikuneseka nekuti pane zvinhu panenge zvinenge zvatiswa parutu maonera chikuita kutongwa kuiswa munyaya dzevanhu kunyanyisisa vakunzi vakatongwa varikomerwa mhosva yekunge vanhu vaita mhizvonga ingati mhizvonga kana kumiswa kwakaitwa mhizva Zimbabwe mazuva akora ari kumhanyiswa zvisikati zvamboonekwa kunyaya idzichiiswa ndingati nehoo handizivi nekumhanya kunochiiswa kusati kwamboonekwa ndezvevanhu vanga vachingoinwa zvoyeuati vachinyimwa nenzeru inyatiraza kuti hamasi kucherecedzwa nekuchitariswa zvinotaurainemuunu munhu anozvaka akaanikeeekunge ari panze ari kuita kunge pane mutambo yakabatwa kumashure kwevatoti yavari kunenge vari
vazorodzai dumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete, uye kuti mutemo uri kutevedzerwa. Vati kurohwa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake. Magweta haya achitungamirwa negota guru nemukurumbira munyika amai British Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabhara nemukuru wedare resupreme neconstitutional court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.